Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 26, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti vafadzwa uye kugutsikana nezvigadzirwa zvemunyika zviri kuratidzwa kuZITF kubulawayo uye iri kutarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri weKenya waWilliam Ruto. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuIran uko vari kutungamira chikwata chiri kumirira nyika kumusangano weIran Africa International Economic Conference. Madzimai ekumaruwa anotambira nemufaro chirongwa chekuvhenekwa pamwe nekurapwa chirwere chegomarara rechibereko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF rapinda muzuva rechina nhasi vanhu vakawanda vachibuda kuzoona zviri kuratidzwa nemakambani emunyika akasiyana siyana pamwe nekunze kwenyika uye vamwe vevapinda mugungano iri vachikwanisa kusangana nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vavanga vachishanyirawo nzvimbo dzevamwe vevari kuratidza mabasa avo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaMunangagwa avo vange vachiperekedzwa nevanakomana vavo vemapatya Sean naCollins pamwe chete navaWicknell Chivayo vatora nguva yavo vachitenderera vachiona nzvimbo dzakawanda dzemakambani emunyika pamwe neekunze vane zviratidzwa zvakasiyana siyana pamberi pekuvhurwa kwemusika weZITF uyu zviri pamutemo mangwana. Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira nzvimbo dzinosanganisira Net1 nedziri pasi pemakambani ekuKenya neEuropean Union, vaMunangagwa vati vafara chose uye vagutsikana nekunaka pamwe neuwandu hwezvigadzirwa zvemunyika zvavaona izvo vati zviri kunaka nekuwedzerwa gore rega rega. Mumwe weveruzhinji vapinda muZITF nhasi vari kuti vafadzwa nezvavaona ndemumwe wechidiki muzvare Monica Sibanda avo vachangopedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvefinancial accounting paNational University of Science and Technology.
Hatisati hedu tasvika pachinhano chepamusoro senyika, asi ndafarira kuti pane mamwe matertiary institution ari kuita mainnovation anofadza.
Mukuru anoona nezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weamerica muZimbabwe vaLarry Socha avo varikowo kuZITF vati nyika yavo inoramba ichishushikana nekwavati kusamira zvakanaka kwemabatirwo ekodzero dzevanhu muZimbabwe. Panyaya yekuti vamwe vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika yavo zvinokanganisa makambani ekuamerica anoda kusima mari muno, vaSocha vati kushandurwa kwakaita zvirango nenyika yavo inzira yekubatsira Zimbabwe kuti igadzirise matambudziko ayo. Vakatiwo zvirango zviripo zvakatemerwa vanhu vashoma nemakambani mashoma, kwete kuti Zimbabwe yose.
It's important as US companies look to do business in Zimbabwe that Zimbabwe doesn't brand itself as a sanctioned country. As you know, President Biden terminated the Zimbabwe sanctions program on March 4th. And we have refocused our sanctions program.
Vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaMunangagwa vanogara vachitaura rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero hazvizi pamutemo uye zvinofanirwa kubviswa. Uko mumiriri wemubatanidzo wenyika dzeEuropean Union muZimbabwe vaJobs von Kirkman vachipindura mibvunzo muhurukuro yavaita parutivi neStudio 7 vati EU yagara ichibatsira Zimbabwe munyaya dzechikafu nedzeutano nezvimwe, vakati vari mushishi rekuti paitwe ongororo yekuti vovandudza rubatsiro urusei mushure menzara yapinda munyika zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. pambunzo wekuti ndezvipi zvavanoona sezvikonzero zviri kuita kuti makambani emEU arambe achizeza kuuya kuzosina mari munyika. Vavon Kerkman vati pane zvinhu zvine chitsama zvinoda kugadziriswa zvinogona kubatsira kukwezva makambani eEU.
We have seen the introduction of a new currency. I think
munyaya dzemari taona kuunzwa kwemari itsva, uye ndinofunga kuti ichi chine chezvinhu zvinogona kukwezva makambani ekunze kuuya muZimbabwe kana kushanda kwemari nemabhanga kwave kunyatsofamba zvakanaka. Izvi ndezvimwe zvezvatinotarisira kuti zvichange zvanyatsojeka mukati memwedzi mitanhatu inotevera.
Ungano rezeta ITF range richifanirwa kuvhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto, asi vave kuzoita izvi mangwana mushure mekunge vabatikana nezvimwe. Asi vaRuto vasvika muguta reBulawayo nhasi vakatambirwa panhandare yeJoshua Mukabo kwaNyongolongomo navamunangagwa pamwe nemumwe wevatevedzeri vavo vaKembo Mohadi pamwe nevamwe makurukota ehurumende anosanganisira gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amaiwo pamuchinguri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vari kuIran uko vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chiri kupinda musangano wepiri wekudyidzana kwenyika iyi nenyika dzemuAfrica mune zveupfumi weIran Africa International Economic Conference. Musangano uyu wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaIbrahim Raisi, avati nyika yavo iri kutsvaga kuchengetedza ukama neAfrica kuburikidza nekuwirirana, kwete zvavati zviri kuitwa nenyika dzekumawirira dzakawanda idzo vati dziri kungomora upfumi hweAfrica. Zimbabwe neIran gore rapera dzakanyoreranawo pasi zvibvumirano 12 mushure mekushanya kwemutungamiri wenyika iyi kuZimbabwe. Musangano uyu uri kuitwa kwemazuva 4 uye uri kupindwa nevamiriri venyika 30 dzemuAfrica. Nyika dzakaita seAmerica, China, France neRussia dzine misangano yadzinoita weupfumi pagore roga roga yekudyidzana nenyika dzemuAfrica, izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zveupfumi makwikwi anofanirwa kusimudzira Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Ishungu dzenyika yeIran kuti inge ichidyidzana nenyika dzeAfrica dzisinavo zvadzo chauviri zvekare iri nzira yekuratidza pasi rose kuti kusomorerwa kwatiri kuita seIran nezvatiri kuita namasanisizo atiri kuita tinazvo. Asi mukuongorora kwedu tinotoona kuti Iran inyika iri kutotamburawo zvayo zvekare. Nyika dzokuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe dzinenge dzakasungoombira dzakondo noukama hwadzakaita tikati nguva dzehondo dzapfuura dzokuti vanoti vakadanwa havangati hatidi kuuya.
Tinoona kuti Zimbabwe ine urongwawo hwekunge ichigadziridza kudyidzana kwayo nenyika dzekumawirira zvikuru tichitarisa America. Ukama ihwohwu hunosiya papi ukama hwayo nenyika dzekumawirira zvikuru America?
Ndinoona kuti kupinda kwaita Zimbabwe uku handifungi kuti kunokanganisa chido cheZimbabwe kusimbisa ukama hwayo nenyika dzana America idzo, nokuti Zimbabwe yakabatana nenyika dzimwe dzeAfrica. Vagara vakabuda pachena kuti zvibvumirano zvedu isu muAfrica ndozvekuti hatina divi ratakarerekera, non-aligned movement iyei, tichiziva vese kuti America inyika ino iremekedza kodzero dzavanhu, kodzero dzenyika. Handifungi kuti ingabva yaramwa kushanda nenyika yakaita seZimbabwe, nokuti Zimbabwe iri kushandidzana nana Iran.
Tinoona kuti America, Russia neFrance dzakaitawo misangano yakadai dzichikokawo nyika dzemuAfrica. Nyika dzemuAfrica dzine zvadziri kuzowanawo here kubva misangano yakadai?
Kana nyika dzemuAfrica dzikasasunura pazvibvumirano napamisangano iyoyi, hapana zvavanenge vachizenge vachiwana. Nokuti mukavona nyika hombe idzodzodzo dzana America, dzana Russia nedzimwe dzichiita musangano neAfrica, zvinoreva kuti pane zvirimo muAfrica zvavanenge vachida. Asi vanenge vachiti ngatidyidzane zviya zvokuti isu zvindakupa zvindakutorera tichenjere ipapo.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakari kuOhio neStudio 7. Nepenyuro yeVoice of America inoti inomira nenyaya yayo yayakaburitsa iri pamusoro peBurkina Faso uye inotarisira kuramba ichiburitsa zvizere zvinenge zvichiitika munyika iyi isina divi rayakarerekera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu akonzerwa nekunaya kwemvura yakawandisa kwemasvondo auraya vanhu 155 kana kuti 155 uye kukanganisa vamwe vanodarika mazana maviri ezviuru 200,000 munyika yeTanzania. Izvi zvakaziviswa nezuro nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vachipomera mhosva kukushanduka kwemamiriro ekunze kubva kuEl Nino. Kuripota rezvekugidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken nhasi varatidza kushushikana kukuru nekutsigira kuri kuitwa neChina kugadzirwa kwezvombo neRussia, vakayambira vatungamiri veChina kuti Washington inogona kuisa zvirango panyaya iyi. VaBlinken vataura mashoko aya kuBeijing mushure memusangano wavaita nemutungamiri veChina vaXi Jinping nevamwe vakuru muhurumende yeChina uyo wabata nyaya dzekusawirirana kuri pakati penyika mbiri idzi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, toenda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa zviri kuitika muAmerica nhasi tichitarisa mabiko ari kuitwa mangwana kumuzinda weWhite House.
Muna kubvumbi wega wega mutungamiri wenyika yeAmerica nevatori venhau vepamuzinda weWhite House vanoita mabiko ekunyombana nechinangwa chekusetsana. Mabiko eWhite House aya ayo anopindwa nevanhu vane mukurumbira vakawanda anopa mukana wekunanganidza mashanduriro anoita mutungamiri wenyika matauriro kuvanhu vanenge achitaurira. Ndipo vakanakisisa, vanonakidza nekuyevedza vanosangana nevasinganakidze vemitemo nezvematongero enyika. Vatori venhau ndivo vanotungamira urongwa uhu, asi shasha chaidzo mutungamiri wenyika uye vamwe vanoita basa rekusetsa vanhu muupenyu hwavo vanosarudzwa kuti vauye kuzofadza vanhu. Dzimwe nguva mutungamiri wenyika ndiye anenge achiita basa rekusetsa vanhu sezvakaita vaive mutungamiri wenyika vaRonald Reagan muna 1986. Avo vakati,
ndinomboshorwa ndichinzi ndinoita zvimwe zvinhu ndisina kusuma dare reCongress. Saka chii chashamisa apa? Zvinhu zvakawanda zvinongova darika wani vari mudare iri vasina kana ruzivo nazvo.
Gungano remabiko awa remuna kubvumbi iri rinopa vanhu mukana wekuti vaseke zvinoitwa nemutungamiri wenyika iye achipindurawo kuvatori venhau ava nevamwe vanenge vakokwa. Vakokwa ava vanosanganisira vanoita zvemafirimu kuHollywood ne vamwe vane mukurumbira. Aya mashoko emutungamiri wenyika vaJoe Biden vachizviseka pamusoro pekukwegura kwavaita.
Ini ndinotenda mukuvandudzwa sekutanga kwebumbiro remitemo renyika kunopa vanhu kodzero dzekutaura zvavanoda kana kutevera chitendero chavanoda. Hakusi kungoti chamwari yangu Jimmy Madison ndiye akanyora bumbiro iri.
Sezvo rino riri gore resarudzo, vaBiden vari kutarisirwa kutaura nezvewavari kukwikwidzana naye musarudzo yemutungamiri wenyika. Martha Joint Kumar inyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye achinyora mabhuku.
I think one of his central themes throughout his presidency has been
ndinofunga kuti dingindira remutungamiri wenyika rinenge riri rehutongo hwejekerere zvinongamupinyi zvawakatarisana nazvo pari zvino.
Mabiko aya itsika yeAmerica inoteverwa nemutungamiri wenyika ega ega, asi muna 1981 mutungamiri wenyika vaRonald Reagan havana kukwanisa kupinda muurongwa hwacho sezvo vainge vari muchipatara vachirapwa mushure mekukuvadzwa nemunhu aida kuvauraya. Kwemakore ose aya vatungamiri vese vanga vachienda kumabiko aya kunze kwava Donald Trump, avo vasina kubvira vaenda kwemakore mana ose avakanga vachitungamira. Muzvare Joined Kuma vanoti,
ndinofunga hazvisi zvinhu zvavaida havo kuita.
VaTrump vanonzi vanogona kunge vakatora danho iri mushure memabiko akaitwa muna 2011 apo vainyomwa nevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama nemumwe anoita zvekusetsa vanhu Seth Meyers, uyo akati
Donald Trump anogara achiti ari kuda kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika achimirira maRepublicans. Izvi zvinoshamisa nekuti ndaifunga kuti achakwikwidza sechiseko chenyika.
Vamwe vanoti kusekwa uku ndiko kwakatopa vaTrump chidokwa dokwa chekuti vapinde musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo vaTrump vanoramba. Vatungamiri venyika vakawanda vanotora mukana uyu kunyomba vatori venhau, asi vachitorawo mukana uyu kuvarumbidza. VaBiden vakati kutorwa kwenhau kwakasununguka musimboti weveruzhinji kwete muvengi, zvikuru sei munyika dzekuti vatori venhau vakanyomba mutungamiri wenyika vanokandwa mujeri, sezvakataurwavo nemumwe anoita zvekusetsa vanhu Trevor Noah makore maviri adarika.
Understand how amazing that is? I stood here tonight and I made fun.
Munonzwisisa here kuti zvinodadisa sei kuti ndamira pano ndichiita dambe nemutungamiri wenyika yeAmerica, asi hapana zvandichaitwaka, handiti?
Kukosha kweutongo hwejekerere nokutorwa kwenhau kwakasununguka zvichange zvichiratidzwa zvakare muWashington DC mangwana mugovera manheru. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stains weVOA. Maiverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mamwe madzimai ekumaruva anoti anotambira nemufaro chirongwa chekuvhenekwa nekurapwa kwechirwere chegomarara rechibereko, icho chiri kutungamirwa nebazi rezveutano richitsigirwa neWorld Health Organization. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mamwe madzimai ari kufara nekuuya kwechirongwa ichi munharaunda yavo ari kumakonde mudunhu remasonarendi wese, aya anoti pari zvino kuongororwa kwegomarara rechibereko uku kwave kuitwa pakiriniki yeumbowe iri pedyo navo, zvichienzaniswa nakare pavaienda kunoongororwa kuchinhoi kunova kure uye kuchida mari yekufambisa. Kiriniki yeumbowe imwe yemakiriniki mazana maviri akaitwa nzvimbo dzokutorera zvinozovhenekwa pamunhukadzi kuti zviongororwe kuti ane gomarara here kana kuti kwete, zvinonzi nechirungu masempo. Amai Barbara Matariranwa vekukaswa makare mudunhu diki remakonde vanoti vakaongororwa nekuti vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikamisa ukasha hweHIV and AIDS, sezvo zvichinzi vanhu vakadai vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere chegomarara rechibereko.
Takaita zvetestwei nhau yekuti ndiripa mishonga, saka ndaakuzvifarira kuti ndizepandimire.
Mumwe mudzimai akaongororwa amai Jane Kavaya vanoti kuongororwa kwakanakira kuti munhu anoziva zvaari uye kana ane chirwere anokurumidza kurapwa chisati chakomba.
Zvakanakira kuti ukaziva kuti une chirwere unobva warapwa nguva iyoyo chisati chakura, chirwe chaisa chaenderera mberi.
Asi mumwe mudzimai wechidiki amai Privilege Masarakufa vekudoma vasati vaongororwa vanochirongwa ichi chakanaka, asi hachisi kushambadzirwa zvakakwana kumaruva sezvo vakanonoka kuziva nezvacho.
Inini chaita kuti ndisati ndatestwa nekuti ndasati ndanyatsondanzwa programu iyi.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakabvakachira kiriniki yeumbowe pamwe nevamwe vashandi veWHO vainge vabva kumuzinda wavo kuSwitzerland vanoti chirongwa ichi chiri kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka kwevanoongorora kufamba mitunhu yakareba kwemadzimai vachienda kumakliniki kunoisa masambos uye kushomeka pana utsanana wenzvimbo kana kuti village health workers
maona tichitaura nyaya kuno kuti tine kushomeka kwe vatinoti mavillage health workers nokuti vavo ndo vanogara pasi ndo vanotaura nevanhu.
Dr. Mombeshora vanoti senzira yekuderedza mamwe matambudziko aya vachaedza nepavanogona kuchengetedza vashandi mubazi rezveutano nekuvapa zvikwanisiro dzimba dzekugara pamwe nezvekufambisa kuti vasatize vachienda kunotsvaka mafuro manyoro.
Zvinhu zvatingaita kuti varambe varipo vasaenda saka tirikutarisa nyaya dzekuti dzekugara tovavakira pekugara pasiri pekuti ndepavo asi kuti ndepedu hurumende kana uchishanda muhurumende unogara ipapo pachena.
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera uwandu hwevashandi vezveutano vose zvikuru kumaruwa uye vanofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kwete kupiwa mabhazi ekufambisa kana pekugara.
Hatigone kuchengeta mahealthcare workers kwatingati kuretaina mahealthcare workers nekuvapa mabhazi kuti vauye kubasa. Vanhu vari kuda living wage, munhu ngaapiwe mari yake oziva kuti anoita sei nayo yakakwana.
Vakafanobata chigaro chemukuru weWHO muzimbabwe Dr. Sarah Wanyoike vanoti Zimbabwe iri kuita basa guru munyaya dzekupedza chirwere chegomarara rechibereko asi vachiti inofanirwa kusunga dzisimbe kuwana zvimwe zvikwanisiro uye kuwedzera vashandi veutano kumaruwa. Bazi rezveutano rine chirongwa chekuongorora gomarara rechibereko kumadzimai ose ane makore ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 40 kana kuti 15 kusvika ku49. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 makadi apa ndirofe ndichikuvire uyo mukoma Jonga mukoma Blessing tirimo muwapusa wapusa United Zimbabwe hanzi mani chenja ndianoita kuti zigiri zvai zimba vapfeka nyika pamani chenja vairane ndivaridzi veekonomi zvakaoma.
Kuna pazvinoitiwa zvekuti kwai mhanu kuri kuenda upinda mubhengi ndondipiwa mari yenyika ndoda hisa ichichi hakuna zvakadera zvinofanira kunge zvine maprocedure namaprocess acho. Munhu ngaajere kudya mari yake muno nokushandisa mari yemuno kuita zvekuzvii. Ndosaka tiona chero Britain paikajoina EU vakaramba vane pound yavo havana kuda kujoina euro inyaya yekuti mari yokwako inodadisa mari yenyika imwe muchizvikondrora kuita pamadiri enyu. Saka zviri kuita kuti kwai mautikaridzi vato vatizi hai ndezveutsotsi zviri kuitiwa namatsotsi anoda kubva.
Studio 7 chiri kunetsa muZimbabwe nyaya yemazviki, nyaya yemari yamuri kuramba muchingochinja muchichinja mabhera chekuti mazvichinja chakati. Chiri kunetsa muZimbabwe haisi mari iri kuda kuchinjwa, chiri kunetsa muZimbabwe kuri kuda kuchinjwa government, hurumende iriko ndoirikuda kuchinjwa. Izvi zvamuri kuita kuramba muchichinja mari izvi zvinototipedzera nguva, nyika yedu ichiramba ichingoenda kumawere, hurumende ndiri kuda kuchinjwa kwete mari. Ndofunga ndizvo zvibedzi.
Ndoona kuti government yedu kana ikabudisa mari ka ngaikase kuanaunza kuti zviro zvakayama soo, mari ichafamba sei, mari ino uremu hwakadai. Bhozi tinaana mbuya hatinaana sekuru mukatumu vari kutorohwa pashi petsoka kutaura kudai. Saka manji vanofanira kuti vakase kuanaunza kuti zviro zvakayama soo soo soo. Vamwe vari kutobudirira, ndo chinguva chekutoti vamwe vanotobudirira pona pa 4 days dzona idzinedzizi pa 2 weeks dzona idzi pana vari kutobudirira ipapo veitofamba vachirova vamwe vanhu pashi petsoka. Kumakata vaudze makwinjita shaka.
Pastudio kwastudio mwakadini mweshe ndiri kuno kuchipinge kwamariya. Mamariya muno ndinodawo kuti avo vana mushaya vanhu avo ngavagadzire mari yavo zvidzizi mugold ravo rigwinyi, kwete kuda kupomera mhosva kwevanhu vasina nebasa reshe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wesungura anonzi Stefani Pedzi remagitare achinzi Dr. Steve anoimba nechikwata cheMangiza Clan Band. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Zininga Studio 7.
It was a period of people in the life and as you say, Kuan, right, as you get Kuimba Kunakura, Saka, Nature, Kuaza, associated between Chiron, Saka, Zanungish, attract my negative, Kuwa, my parents, Kanakona, and Vita, my guitar, so it was a big challenge.
Veru Shinji, when we Tambiro say, Mansiam Noroa,
Van Wargra, the Tambra music, my shows are tricked, Tetu, and one, Muzi, my shows, the Kanuka, same time, Kanoku, the music, the lyrics, the courage.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Isusu challenge atina ende sponsorship, atina sponsorship. Zvinhu zvese ndinoita ndega nemapendi nyumba dzangu. Ndinotomhanya kuti akamashozi. Tiwo mashozi vatoenda sei, saka dzimunguva tinotora taenda kumashozi nokuda kwekuti mari panenge pasina. Zvifambisi kutende kumashozi pie tinayo ida kuwedzerwawo kuti nyatsoita zvakanaka. Saka mungozva music kana zvano mari.
Mune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Mashoko andinawo kuvatsigiri ndingoti ndima yacho ine makata. Munguva tinoine 6 albums vatsigiri ndovanoita tiende kumbe tinotirambai makangomira nesi tichingotisimbisa kumastations kupi nekupi muchipotero music yedu. Vanoda kutibata vanoristiri muHarare kupotero 5 ndokwatinowanika ndokuti tiripei. Namba yedu inoti 0715797114 iri paWhatsApp kana pamacalls. Then email mangizamusic@yahoo.com. Then tine wanika pa Facebook Dr. Steve and Mangiza Clan Band. Pa YouTube ndizvo zvo Dr. Steve and Mangiza Clan Band ndomaendwa zvedu.
Was a Friday tomborova kamwe chete zvinondinetsa. Yekambo kanonzi zvinondinetsa kubva kuna Stefani Pedzi remagitara achinzi Dr. Steve uyo amanzwa muhurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu, batai nhare nhamba idzi +1 202 465 0318. musakangano chirongwa che live talk nhasi manheru na 8 pm apo tiri kutaura nezvedano ratiri kutarisa riri kuitwa pamusoro pemari chaizvigi tichiona kuti yemapepa iri kubuda nemusi wechipiri svondo rinouya. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.